zvakanaka vateereri tinosangana zvakare mangwana naanhasi uri musi wechitatu gunyana 15 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana mana negumi nevasere kana kuti 418 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Vanhu gumi votyirwa kuti vakashaya mushe mekudhirika kwemumwe mugodhi pakitsi yatota kumashonaland central. Mia veguta remutare vanoti vari kushushikana nekusafambiswa zvakanaka kwemari inobva kuhurumende inopiwa matunhu kuti ashandise munyaya dzebudiriro kana kuti devolution funds. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Yakasunga nezuro kuti vashandi vose vehurumende vachabvumidzwa chete kuenda kumabasa kana vachinge vakabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19, sezvo vashandi ava vakapiwa nguva yakareba yekuti vakwanise kubayiwa. Izvi zvakaziviswa nezuro negurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa mushure memusangano wemakurukota. Vemakereke vanonziwo vave kubvumidzwa kupinza chidimbu chepakati chenhengo dzekereke dzavo kana chete vatendi ava vakabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19. Mamwe makungano akaita semichato nendufu anonzi vanhu vanobvumidzwa kuungana vachiri pazana, sezvo zvichinzi zvinonetsa kuona kuti vanhu vari kuungana vakabayiwa nhomba here kana kuti kwete. Amai Mutsvangwa vakatiwo hurumende yabvumidzawo kutanga kwemitambo yose, uye nguva dzemitambo dzakaiswa pakati penhanhatu dzemangwanani kana kuti 6 mangwanani nenguva dzesere dzemanheru kana kuti 8 manheru kuitira kupa mukana vanoenda kumabasa. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe vakayose uye vamwe vanhu mazana mana negumi nevasere kana kuti 418 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mashanu nemakumi mashanu kana kuti 4550. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga hwakasvika pazviuru zana nemakumi maviri nezvitanhatu nemazana masere ane gumi nevanomwe kana kuti 126817. Bazi rezveutano rakazivisa kuti uwandu hwevanhu vakabatwa vaine chirwere ichi hwakawanikwa mumatunhu emashonaland east, midlands, matevereland south nemasvingo, uko kwakawanikwa vana vechikoro vakawanda vaine covid-19. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni maviri ane zviuru mazana masere nemakumi manomwe ane mazana masere nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 2,873,893. Vakanga vabayiwa nhomba dzose mbiri vakanga vava miriyoni imwe chete ine zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nezvitanhatu zvine mazana maviri nemakumi mana nevanomwe kana kuti 1,926,247. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Meya veguta reBhindu rava Brian Campbell vanoti vanhu gumi vari kutyirwa kuti vakashaya mushure mekunge mumwe mugodhi wadhirika pakitsi yatota kumashonaland central. Mumwe mugodhi wakambodhirikawo gore rapera muna Mbudzi paRhine Mine mudunhu iri, uye vanhu vanofungidzirwa kuti makumi matatu vakatsakatikira mumugodhi umu mushure mekunge vatadza kuburiswa nekushayikwa kwemishina. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaKembo.
Mugodhi uyu uriko kunzvimbo yekwakitsi yatota wakadhirika zvitakwa nezuro zvinonzi vakadhirika kufeni saka pandakazosvikawo neko zvekumapasi po kumasikati ndakasvikapo basa richiitwa rekuedza kubatsira vanhu vakadhirikapo pasi panga paine mushina weexcavator uchicherapo wanga wabva ku9 yefedhery baker inovayanga ichibatsira ipapo paine vazhinji vanga varipo paine mapurisa nevamwewo vakuru vakuru venzvimbo yebhindu ravo vange varipo panzvimbo yetsaona iyo
muri kufungidzirwa kuti manga muine vanhu vangani mugodhumu
ya pakutaura kwanga kuchiita vanhu vaipi vanhu vangangodaro varipo pasi pemugodhuyu vangangotarika tini kutaura kwaiita vanhu pane mumwe chete wekuziva anogara munzvimbo yemunrz saka nevamwewo vaingofungidzirwa kuti vangave vanani vanga varipo panzvimbo
vanhu ava vaichera zviri pamutemo here kana kuti mugodhi wanga usasashandi
chera kwemachitatota hakunganzi kuri pamutemo kuchera kwagara kungoripo kunoitika munzvimbo zhinji munomzimbabwe zvichikorokoza zvinogara zvichiitwa nevazhinji zvavanorarama nazvo saka ndo macherero anga achiitika panzvimbo iyo
saka pamakazobva pane anga aburitswa here zvakafamba sei
munguva yandakabva kana kuti kusvika mukudoka kwezuva ramezuva pange pasati pane munhu anga aburitswa asi kuchera kwanga kwaita excavator yakachera yakasvika pakubatawo mvura saka vanga vakurwisana nekuda kudhonza mvura kusvika kunze kwazodoka kubva kwazongonzowo vachazama kupedzisa mangwana kwaedza nova musi wanhasi
tarisa pane nzvimbo iyi mungati iri kure zvakadii nedhorobha renyu rebhindura
nzvimbo inonzi chichatota iri mudhuzedhudze mudhorobha rebhindura kana tichifamba neHarare Road pane service station inonzi Glow kuseri kwayo ndo panzvimbo paitikira zvinhu saka hapadhuzedhudze zvapo mune mutauni yebhindura
meya veguta rebhindura vabrian kembo vari parunhare kubhindura kwakare nablessing zulu westudio 7 vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti riri kushushikana zvikuru nemashoko eboka rinoona nezvevashandi vehurumende rePublic Service Commission ekuti vashandi vehurumende vachabhadharwa chete mazuva avanenge vashanda kana kuti mazuva avanenge vari pazororo rinenge rapiwa mvumo neSalary Service Bureau. Mutevedzeri wemunyori mukuru weConfederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vanoti zviri pachena kuti vashandi vehurumende vari kutadza kuenda kumabasa nenyaya yekuti mihoro yavo haivakwanire kwete nekuti havadi basa. Vamushangu vanoti sesangano vaidza zvose zvekuti vasangane nehurumende kuti vazive nezvematambudziko evashandi vehurumende asi hapana chati chabuda. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Idanho rinopisa tsitsi nekusuwisa kuzhinji kuti vashandi vehurumende kutadza kuenda kumabasa hakusi kuda kwavo. Zvinhu zviri kuitika ndokumuikidzwa kwehomwe dzavo. Vanhu vari pakushayiwa vasina mihoro inovakwanira. Tikatarisa kumashure uku vashandi vehurumende vachitambira mari yakanga ichitenga zvinhu zvakanga zvisingabviri zvakaitika. Izvi zviri kuitika nokuda kwokuti mari yedu haichatengi. Takagara tayambira hurumende danho ranga rakanaka kwazvo rokuti itipe mari yekunze kwenyika yekuamerica iyo ine muhuro inoita kuti kana totambira mari iyi hatirambi tichishungurudzika. Basa redu tinorida ende tagara tinoenda kumabasa kana tine zvikwanisiro. Zvino mashungurudziro azvakuita ndokuti ino yanga itori nguva yekuti hurumende ikwenye musoro nokuongorora kuti ingaita zvipi kuti mihoro yedu ikwane. Varege kuisa simba rakawanda pakutyityidzira nepakuda kumanikidzira vanhu kuti vaende kumabasa ivo vasina zvikwanisiro.
Hurumende inoti vashandi vehurumende vasiri kuenda kumabasa vari kuvanda nenyaya yemihoro ivo vasiri kuda zvavo kuenda kumabasa munoti
zvinozikanwa nemunhu wese hapana wakuda kuita mshandu hurumende, hapana uchada kuita murairizi, hapana uchada kuita mtumeni, hapana uchada kuita ripisharu basa hurumende, nekuda kukuti nyuguru yavo haichatengi. Zvino kana kuri kuti ivo varupunzi varovanda nekusada kuita basa chiti murumishoma, iso chichingoziva kungoti mari yedu inobva pazviuru makumi maviri amadhora kusvika pazviuru makumi matatu. Saka hatingazivi kuti ingasvika pakuzowanda nerumwe rutivi rupi isu tisina mamwe mabasa yatinoita. Takangozvipira kuti tinoshandira hurumende, ndiwo murungu wedu, hakuna mamwe mabasa zvayatinotenderwa kuita nemutemo. Saka mari iyo inotobva kuhurumende ndiyo yatakatarisana nayo. Zvino kana toti tovanda nazvo hatizivi here, isu zvedu zvinobuda mubhanga taenda kunotambira kuti tawana muzere mhepo, haisi kutenga mari.
Muri kumboedzawo here kugara pasi nehurumende kuti muzeye matambudziko iwayo atichaona kuti ave nenguva?
Sevashandi vehurumende takagara taridza chiro chedu chakanyanya chokugara pasi tichiita hurukuro nehurumende. Takaramba kuita zvemhirizhonga, asi takatora matsamba akawanda mumahofisi ese, kumaminisa ose, makurukota ezvekushanda, makurukota ezvemari, makurukota ezvedzidzo, hakuna kwatisingaendisi matsamba tichikumbira nekuru kurudzira kuti ngatigare pasi tionesane kutambudzika kuri kuita vashandi vehurumende. Iko zvino tarirai, ndopazva kutisvitsa kuti vamwe vokundikana kuya kumabasa vonzi ivo havachawani mihoro yavo, asi zvisiri zvokuda kwavo. Saka tiri kungoramba tichingokurudzira kuti hurumende dai tawana nguva yekugara pasi taita musangano.
Avanga vari mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vari parunhare muHarare nestudio 7. Asi gurukota rinoona nezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vakaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti pari zvino hurumende haina urongwa hwekusangana nevashandi vayo nekuti hapana chikonzero chekuti vasangane sezvo vashandi vari kupiwa mihoro inovakwanira.
Iko zvino vaZulu hapana misangano yakarongwa. Rangarirai kuti muna July takawedzera masivhu sevhanze ese mari yakanga iri pakati pe45% kusvika pa50%. Musangano unoramba uripo uchitaura nezvekuhora nemamwe maconditions evashandi vehurumende weNJNC, National Joint Negotiating Council, uchasangana nenguva yavakatarirana kuti vazosangana. Asi hapana crisis panyaya yemari dzinotambiriswa vashandi.
Kose muri kuti hapana dambudziko ivo vamwe vashandi vachiti mari yacho haisi kukwana?
Iko zvino vashandi vava kutambira mari dzinosvika pama30,000 iriyo minimum kumaticha. Saka hurumende ine zvayakaita zvakawanda gore rino. Gore rino rega hurumende yawedzera mihoro yemazivhu sevhanzi anosanganisira maticha nezvikamu zvinoita 70%. Saka hatisi mucrisis.
Gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutare vaBlessing Tandi vanoti vari kushushikana nekusafambiswa zvakanaka kwemari inobva kuhurumende inopiwa matunhu kuti ashandise mari iyi munyaya dzebudiriro kana kuti devolution funds. Mutoro wedu Nauloida Moyo anotipa nyaya iyi.
VaTandi vataura mashoko aya apo vanga vari kutora mashoko emamiriro akaita zvino muguta reMutare kuvagari vemuguta iri. VaTandi vati hurumende iri kutadzisa guta iri kuita mabasa aro nenguva nekuda kwekuti mari iri kubva kuhurumende iri kuuya iri shoma zvakare chinonoka kuuya. VaTandi vati pamari yedevolution yavaisungirwa kuwana gore rino iyo inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi matanhatu nemana emadhora kana kuti $264 million vakawana mamiriyoni makumi matatu nemana kana kuti $34 million chete.
mari dzedu pa dzinoburitswa dzobutswa zvakakwana isine chitarisa kuti dai pano kuti kana tapuwa mari tika budgeta mari idzodzo dzinofanira kuti dzingobuda kamwe chete todzishandisa then isusu patine zenge taku akuitawo toakuita nekuti hurumende inokwanisa kuzati tashandisa mari idzodzo zvipi zvemari dzikanonoka pamwe pacho dzinopesa dzadyiwa neinflation pamwe pacho dzinopesa maprojects aya asina kufamba nekuti mari dzenge sina kuuya so looking at government kana yabvuma kuti irova tipa mari dzedevolution yaive kuti padzimari dzikawani once kana even malance of disbursements but as of now we're talking about 260 million, but we've also only get about 60 million, which is slightly less.
Vatandi vati vari kukundikana kuita mamwe mabasa akaita sekugadzirisa migwagwa, kutsvaga vashandi vane hunyanzvi, kugadzirisa nyaya dzemvura yainetsa mumisha yedanga mvura nechikanga uye nehobhouse nepamusana pekushaya mari. Vatiwo kusauya kwemari yedevolution uku kuri kupa zvakare kuti vasakwanise kutenga midziyo imwe inodiwa pakuchengetedza marara zvakanaka nekutenga motokari dzemarara, motokari dzinotakura varwere pamwe nekugadzirisa zvimwe zvivakwa zvakaita sezvipatara zvekanzuro. Mashoko avatandi atsigirwa nemumwe wavo mukuru wemakanzura emaguta uye vari meya weguta reGweru vaJosiah Makombe, avo vange vari pachiitiko chenyu. VaMakombe vati guta ravo reGweru pamwe nemamwewo akatarisana nedambudziko rimwe chete rekunonoka kuuya kwemari dzekutongwa kwematunhu, izvo vati zviri kukanganisa budiriro. VaMakombe vati nguva zhinji pavanobvunza hurumende vanodzwa kuti mari yacho inenge isati yavepo.
Nenge tati tiri kualoketa mafanza asiro kuti mafanza anenge aripo asi kuti tinozoma mobilize aone kumatsvaga tichizokupai, so kudawo ndopa nenge pachizoita problem yekuti hurumende inenge sina mari yacho kuti vatipe, asi ma local authorities ndo chembo chatinacho kuti ma disbursements they are not coming early and they are not coming on time kuti tiite basa ratinofanira kunge tichiita.
Gurukota runani zvedunhu remanikaland amai nokutula matsikenyere vaudza studio 7 nhasi kuti vange vari mumusangano nokudaro havakwanise kutaura nesu pamusoro pemari dzedevolution. Gurukota runani zvekutongwa kwematunhu vajulai moyo vange vasiri kubatika parunhare mbozha rwavo kuri tinzwe zvizere pamusoro penyaya iyi. Ndakamirira studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Sangano renhau reZimu Live rine musoro wenhau unoti vadzidzi vepachikoro chepamusorosoro cheHarare Polytechnic vasati vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 vanoti vari kurambidzwa kuita zvidzidzo zvavo nemukuru wechikoro ichi vatafadzwa mudondo. Bepa naure Herald rine musoro wenhau unoti vakadomwa kuvemiriri weZimbabwe kuSweden amai Priscilla Mr. Herambwe Mushonga vakaoneka nhengo dzeparamende nezuro zvichitevera kudomwa kwavo nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa svondo rapera. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Kadi kuvateerere veStudio 7 navabati vemushini vamunangagwa tinotendere nezvavaitawo zvekudzikisawo zvelockdown mashopu nekuti vashandi vainde vari dambudziko ririko muZimbabwe nderetransport. Ayo treni yavaisayo varigeri kungoti makombo afambe sezvinoita kuno South Africa. Vanhu vari kune vari kufunga kuti makombo akasafamba kuvanhu vanoenda sei kubasa ndokurudzisa here kunoitwa korona muZimbabwe. Hakuisiko kurapa kwekorona kwekusafamba vanhu vari kunetseka transport. Saka vamunangagwavo patransport ngavangoti makombo afambe sozvinoita kuno kuna South Africa. Vanongofamba vanhu vanoziva voga kuti kune social distance vatipatiteke mamaski kana tichikwira makombi tichiinda kubasa. Vana komichivo vanongozvinetsa vanoshandisawa nezano. Isu tinongoti chamisa chete chete, sachamisa hoye hoye, chamisa tisingazivi dawa chiri kungotera zano mukorono.
Pastudios people say say people, ndinotaura hangu pamusoro penyaya diki diki yekuti Studio 7 munhu wese anoziva kuti hamuna divi ramakarerekera zvisi zvekunyepa, asi isu wanhu tisi tine divi ratakarerekera according situation iri muZimbabwe. nyairi muzimbabwe dikidiki yatinofanira kungoita for the meantime munhu wese ngativhoterei president Nelson Chamisa then from there kumuda kwako iwe kana kusamuda kwako iwe ndiwe uchazochinjapo after 5 years only let's change this type of government iripo by this time yauraya mwana wese nenzara kuna mukoma wakatombotaura wani wakati pastudio 7 panoita kuti parikungotaurawa vanhu vemdc chete inindiri ndakamirira zanupf asi handisi kumbonzwawo wamwe wangu wari kupinda wakamirira divi redu ndini ndega ndatongopindawo ndatoona kuti inga akataura zviri pachena murume uyauya nzwisisai vana vezimbabwe please ndapota ndikukumbirawo ngatitangei tambovhotera Nelson Chamisa at first then from there tichizviona kutadza kana kunatsa tisitozozvigadzirisa from there tambochinja this government iripo yamunangagwa dambudzi
gaisiyaneinainaiyezimbabwe maore yazanorwadzisa ndotikadzisa nebp zinani yetitinanganene nemaelections isi tosiyanana zvisebhora zvisi zvivisi gaisiyaneinaasi timu dzatinge tichigaya kuti idzi ndo dzatinova ndizekutishirakasha kako 3 points dzachona dzingazobva papi gaisiyaneinaazo tifokasi nezvekubvisa munangagwa pachigaro zvibhora zvatisadinazvo
makadi vashamarari vestudio 7 namukoma Jonga namukoma Blessings Zulu tiri kufara ine chirongwa chemunodai kutipa siku nesikati nhau dzakanaka dzechokwadi tinongoti hei dai udzvanyiri ukasaramba uchienda mberi nokuti tikada kutarisa kuti Zimbabwe kuti ibudirire purezidendi uyo varipo avaifa kudai akaigadzirisa zviro zvino mukaona voti zupwe ega ndinofanira kuhamba vomisa voti vokumushikashika vasafamba and vanofanira kuona kuti zvinhu zvinenge zvisina kuema zvakanaka ndokushasha nyika ukoko nokuti zvinezvi unou vari kudzvinyirira vanhu hapana uchavada kona pavari apapo vachadiwa ndiani hakuna munhu uchambovada naumwe kana ena purezidendi munangarwa uyu vanhu vechi vanoda Chamisa asi kuti vona vanogonda kuita zvezvibhakira zvinoda kurwa nevanhu nyika haingabudiriri nokutakana nokurwa vona vachiba vachimora mari nditi mwana kutaurawo ndiri unoni ndinotaura pana mudhuri panapa savini panapa netwa digos
ndiri kupana munzoro azvakana musoro izvi azvakana musoro izvi zvirizvana munzoro izvi ende hazvive zvakatichinjisa chimwe chinhu chatingada kunoronga nemusangano wedu isu wemdc alliance ndinongoti kuvatungamiriri vedu vemdc alliance vana tendaibiti vana purezidendi Nelson Chamisa nevamwewo vanovativira ngatirambei takashinga pakurwisa zanupf kuibvisa pachigaro zvana timonzora izvo zvekuti vari kurwisira zita rebato rekuti kwai hechiti hazvana maturu chero imi mukachinja zita isusu tinoda vanhu hatidi zita rebato chatinoda munhu hatidi zita rebato zita rebato rana musoro isu chatoda munhu anokwanisa kutiendesa mberi zvatinge tichiona kuti isusu tichienda mberi nenguva dzedu zvichitifambirawo isusu vechidukuwo tichionawo mabasa kwete kuti munzora ada kurwisana nezita rebato iye haana kana chaanoziva haana kana chikoro chacho zvakangofanana nezanupf yacho nayo yatoda kurwisa ndonzi ndatonjindi
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchikudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakazivisa kuti vakazvipira kuramba vachipa rubatsiro kuvanhu vemuAfghanistan kuburikidza nesangano reUnited Nations pamwe nemasangano anopa rubatsiro. VaBlinken avo vanga vachibvunzurudzwa nenhengo dzeparamende kwemazuva maviri adarika zvichitevera kubuda zvisina tsarukano kwemauto emuAmerica muAfghanistan mwedzi wapera Vakataura izvi zuva rimwe chete hurumende yeAmerica yazivisa kuti ichapa rubatsiro rweimwe mari inoda kusvika mamiriyoni makumi matanhatu nemana emadhora urwo runonzi harusi kuzopinda nemumaoko eTaliban. Chizvarwa cheZimbabwe vari mutungamiri webato rePatriotic Zimbabweans Party vaCharles Muchineripi Mutama vanoti kubvunzurudzwa kwava Blinken neparamende kwakakosha zvikuru kuzvizvarwa zveAmerica.
Yakakosha zvikuru nekuti veruzhinji vemuAmerica nepasi rose vari kukanuka nekubuda kwakaita America muAfghanistan nemabudiro ayakaita. Naizvozvo even tingangoti pamwe chete neivo vanobhadhara mutero muAmerica vangave zvizvarwa zvemuAmerica zviri kutokanuka nekubuda kwakaita America muAfghanistan, ichisiya mudziyo, ichisiya zvinhu zviri madirativaki kunze kwenyika. Vanhu vari kushayawo kuti vakomana zvino nyika yatinotemba nayo ndomafambisiro ainoita zvinhu here. Saka inyaya yakakosha zvikuru kuti vaBlinken vaonekwe vachibvunzurudzwa.
Mhinduro dziri kupiwa navaBlinken dzinozobatsira chiremangwana reAmerica mukudyidzana kwayo nedzimwe nyika.
Mhinduro dzavari kupa mukongresi umo hatisi kuona dzakakwana pakutsanangura maitikiro akaitika zvinhu muAfghanistan, asi mhinduro yavo yekuti vakawanikwa vachibatsira madzimai vana vadiki nemayo anonzi maminority groups. Hapana chakaibva ipapo through the United Nations. Inyaya yakakosha chaizvo yekuti nhengo idzodzo dzibatsirwe munyika yeAfghanistan, nekuti tinoona pachitendedzero chavo muAfghanistan kunyanya ivo veTaliban vauyava vanowanikwa singakudze kodzero dzemadzimai. Saka tinoti vaBlinken zvavataura pamusoro pekubatsira kupa humanitarian support kumadzimai, kuvana vadiki nemaminority groups ishoko guru rakasimba, ende inyaya inotambirwa nepasi rose kuburikidza neUnited Nations.
Zvizvoita here kuti America ionekwe sekunge yakupa rutsigiro kana kubatsira hurumende yeTaliban yainge ichirwisa kwemakore esaya?
Handione sekudaro, nekuti izvezvi pane nyaya iri kutaurwa yekuti vawanikwa vachienda kunotora mudziyo yakasiyiwa ikoko yaishandiswa nemauto nezvimwe zvakadaro. Saka hatingati vangaonekwe sevari kubatsira Taliban, asi zviri pachena kuti vari kubatsira madzimai, vana vadiki nemaminority groups akatsanangurayo. Zvinhu zvakakosha izvozvo, nekuti hatingade kuti America obva yabuda webva yasiya vari pachena vemagroups iwayo.
Mutungamiri webato rePatriotic Zimbabweans Party vaCharles Muchineripi Mutama vari parunare mudunhu reMaryland muno muAmerica neStudio 7.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe kana kuti 7 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana mana negumi nevasere kana kuti 418 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Vanhu gumi votyirwa kuti vakashaya mushure mekudhirika kwemumwe mugodhi pakitsi yatota kumashonaland central. Meya veguta reMutare vaBlessing Tandi vanoti vari kushushikana nekusafambiswa zvakanaka kwemari inobva kuhurumende inopiwa matunhu kuti ashandise munyaya dzebudiriro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichange tichikupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndiri muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri, ndichiti mosera zvakanaka vateereri.